manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo kukanzi 27 2022 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi
vezuva vari kumusangano vari kudei vanoda kuwadza vanhu vachamisa vaita sei vanodiwana vanhu majita vari kuuya vanoda kuwadza nesu toita sei
tatuma
atakuara
if it's like that we have to vanhu ngavapinde mustreet
bato recitizens coalition for change rinoti mutsigiri waro afa mushure mekurwiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanu pf kukwekwe
kugara kuno ndikagara kuno kunenge ndagona saka pane magroups maviri ema students kune vari kuenda nevari kusara saka ose magroups iwaya ari maviri anenge vanhu vanozongodawo mari kuti vakwanise kusurvive nekuti hatisikuziva kuti zvinhu zvinolasta kusvika rini
mutungamiri wenyika yerussia vavladimir putin vanoti vaudza mauto avo anoshandisa zvombo zvenuclear kuti vagare vakadzipakatira Asi zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuUkraine zvinoti kugara munyika iyi kuri nani pane kudzokera kumusha. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa Residents Coalition for Change rinotungamirirwa navaNelson Chamisa rinoti munhu mumwe chete afa kukwekwe mushure mekunge vanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanu pf varwisa vatsigiri vebato iri mutauriri webato reCCC muzvare fadzai maere vanyora padandemutande ravo retwitter kuti munhu mumwe chete afa uye vamwe vanhu gumi nevanomwe vakuvara zvakaipisisa mushure mekurwiswa nemakano matemo nesimbi muzvare maere vati vanoshora zvikuru vanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanu pf vaita mhirizhonga iyi hatina kukwanisa kubata mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanu pf vatafadzwa mugwadi sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo uye vanga vasatiwo vapindura mubvunzo watavatumira gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kanawo mutauriri wemapurisa assistant commissioner ponyati vanga vasiri kudayira nhare mbozha dzavo kana kupindura mibvunzo yedu Mutoro yedu yenhau kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Paita barara mhanya kwechinguva chakati rebei apo vanhu vasingazivikanwa kuti ndivanani vatanga kupotsera matombo nekutemana nemabhodhoro panzvimbo iri pedyo nezvitoro zvembizo 4 shopping center apo pange pachiitirwa musangano uyu. Vanhu vane chitsama vakuvara vamwe vavo zvakaipisisa mushure memhirizhonga iyi iyo yamboita kuti vachamisa vambomira kutaura kuvatsigiri vavo studio 7 yaona vamwe vevanhu ava vachirapwa nevanobatsira zvechimbi chimbi vanhu vanenge vakuvara mumwe wevakuvara ava uyo ange ari mumwe wevechidiki veCCC Nelson Chaima ati angozoona ave kutemwa nebhodhoro nevanhu vaanga asingazivi kuti ndivanani
taibvunza munhu wanje auti anoizi bhati ndatozoona kuti vangu vakawanda tozongera ndakuatakwa nevamwe vangu vakawanda ndikwanisa kuverekwa tangara vangani bhati ndakwanisa kungoona kuti vanga vasvika mumaraundi more than 10 hapana ana wanota kwanisa kubata bhosi vabva vangu escape akawanda bhosi ndipandatemwa kandabvandatanga kuretreata ndidzokera kumashure ndatemwa nebhodhoro
vachamisa vasati vataura munyori wezvekufambiswa kwemabasa mubato reCCC vaamos chibaya vange vati bato ravo range richiziva kuti kune vamwe vanhu vange vauya pamusangano uyu kuzoita zvemhirizhonga vakakurudzira vatsigiri vavo kuti vasaita zvemhirizhonga Vamwe vanhu vakawanda vataura neStudio 7 vashora zvikuru mhirizhonga iyi vachiti vanhu vanofanirwa kuregerwa vachitsigira mapata avanoda pasina zvemhirizhonga.
Vezuva vari kumusangano vari kudei vanoda kuwadza vanhu vachamisa vaita sei vanodiwana vanhu majita vari kuuya vanoda kuwadza nesu toita sei
tatuma If it's like that, we have to. I want to go up in the street. That is Jesus. That is your Nanga. I see.
So, this is the best chance to teach him. I'm going to go to Jones. Don't put him in a man who goes so quiet. The father gets him to go. You can gain that game, man. You can get it. It's a temple. It's a
temple. Hatina kukwanza kunzwa kumapurisa panyaya ii. Mushure mekumbo miswa kwe msangano uyu nekuda kwe merijonga ii. Mapurisa ano dzivirira merijonga azombo tenderera pange pachitirwa msangano uyu kwe chinguwa chidiki. Vacha misa wa shora zwe merijonga yezwe matongeru wenyika wakati tunogona kutivanu. Wazo petsira wa isa mtemo maoko avu yezwe tunogona kuwenzira kusagadzika na munyika.
Chikaiza mchandiro wakadai! Chikaiza mchandiro wakadai! Panas jaitika munyika duro!
Vati baturawa arisatira parurwa zviri pamutemo asi vakaona zvakakodzera kuti vapinde musarudzo dzema by-election nekuti izvi ndizvo zvido zvevanhu. Vachamisa vati havana kumboti vanoda kuendesa nyika kuvarungu sezvavari kupomerwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa asi kuti vakati bato ravo richakwezva vekunze vachasima mari munyika. Vaenderera mberi vachiti musangano wavo une urongwa hwakajeka hwekuti upfumi hwenyika husimukire vakakurudzira vanhu kuti vavhotere bato ravo musarudzo dzema by-elections dzichaitwa musi wa26 Gurume.
Pakati pangu nemukoma munhu anotungamirira zvinoita kunyika ive zinyekenyeke ndiani? Aiwa toti mukomana apa mudhara apa vamunoenda naye njerani?
Zvuru nezvuru zvatsigiri veCCC zvaunganawo kuSt Mary's Marare uko kwataurwa nemutedzeri wasachigaro webato iri vaJob Scholar. Vaskala vanotiwo mangwanani anhasi pane vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF vamboedza kuda kupisa tendi yavo pavange vachida kuitira musangano. Nezuro wa Mnangagwa vakaitawo musangano mukwekwe mekare. Dunhu reMidlands rine maconstituents mashanu ari kuitwa sarudzo dzevamiriri veparamende. Ndakamirira Studio 7 mukwekwe, ndini Kudzanai Musengi.
United Nations Security Council yadaidzira musangano wechimbi-chimbi manheru ano mushure mekunge mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin avo vari kurwisa nyika yeUkraine vati mauto avo ezvombo zvenuclear agare akagadzirira. Vanoona nezvematongerwo enyika vanoti izvo zvinogona kureva kuti hondo iyi inogona kunge yave kusvika kwakaipisisa. VaPutin vanoti vari kuita izvi sezvo nyika dziri mugungano reNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO dziri kuratidza kuti dziri kuda kukonzera kusagadzikana munyika mavo kunyangwe ivo varivo vari kupomerwa mhosva dzekukonzera kusagadzikana muEurope nedanho ravo rekuda kupamba Ukraine. VaPutin vativo havasi kufara nezvirango zvakaomarara zvavari kutemerwa nenyika dziri muNATO nedzimwe dzemuEurope. Muumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Linda Thomas Greenfield vaudza nevhenyuro yeMSNBC kuti vachashandisa nzira dzose dzakakodzera kufumura vaPutin nenyaya yavari kuvapomera yekuda kukonzera kusagadzikana uye kupesvedzera hondo. Asi zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri kudzidza kuUkraine zvinoti zviri nani kugara munyika ine hondo iyi pane kudzokera kuZimbabwe nepamusana pekusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika. Mutoro wedu nawo Frank Chikore ataura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuUkraine ndokuti panyaya inotevera.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinodzidza kuUkraine zvinoti upfumi hwenyika huna kumira zvakanaka muZimbabwe zvokuti vari kutoona zviri nani kuramba vari muUkraine umo muri kurwiswa nyika iyi nemauto eRussia. Chimwe chezvizvarwa zveZimbabwe izvi vaNixon Chizodza avo vanogara muguta reVenetia iro riri pedyo neguta guru reUkraine reKiev vanoti vasarwa nemakore maviri chete kuti vapedzise zvidzidzo zvavo zvokuva dhokotera. Nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika muZimbabwe vachizodza vati vanotyira kuti vanozopedzisira vopa vabereki vavo dambudziko kana vakatiza hondo iri muUkraine vachidzokera kuZimbabwe.
kugara kuno ndikagara kuno kunengenda gona saka pane ma groups maviri ema students kune varikuenda nevari kusara saka ose ma groups waya ari maviri anenge vanhu vanozongodawo mari kuti vakwanise kusurvive nekuti hatisikuziva kuti zvinhu zvinolasta kusvika rini seku Zimbabwe situation yacho yakaoma ma parents anogona kuva overwhelmed asi kana pakagona kungoti patsvakwe munhu wani ari kuPoland nemunhu wani ari kuUkraine vanhu vosenderwa mari dzinenge dzogona vagona kudividirana zvinenge zvichinyorwa pasi neevidence and everything zvinhu zvacho zvinogona kufamba zvakanaka
vachizodza vatiwo vadzidzi vazhinji vari muUkraine havazive kuti hurumende yeZimbabwe inozokwanisa kuvabatsira here kuti vapedzise zvidzidzo zvavo kana vakadzoka kumusha vachiti zviri nani kuti varambe vari muUkraine sezvo hondo isati yave kupisa muguta ravagere vatiwo kuramba vari panzvimbo imwe chete kunogona kuita kuti vachengetedzeke muUkraine makare
tikawana wei yekuuya kuZimbabwe iri kuhere nzira ingaita kuti tipinziwe kuma universities ekuZimbabwe tikontinue nezvidzidzo zvedu zvatinenge takasarudza zvatiri kuita kunoku ndizvo zvinhu zvinotidya moyo vakawanda vari kunoku vekuZimbabwe vari kudzidzira kuita vana chiremba kuita chiremba anenge akadzidza kuno kuUkraine nekuZimbabwe system yacho yakatisiyanei saka tinenge tichida kunzwa kubva kuhurumende neMinistry of Health kuti vane here nzira yavanokwanisa kuita integrate vana vacho vanenge vakabva kuUkraine vokwanisa kukondinya nezvidzidzo zvavo zvavanenge vakasarudza
vamwewo vatataura navo parunhare kuUkraine kwakare vakaita savaKeith Chitunhu vati ivo nevamwe vavo vanga vari mumabhazi kuenda kunyika dzakaita seRomania nePoland kunotsvaga upoteri mushure mekuita kanzatu kanzatu kuti vabhadhare mabhazi ekuvatakura vachitunhu vati sezvo vazhinji vavo vanga vasina kana kobiri vakazobatsirwa nemari dzemabhazi nezvimwe zvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika asi vazhinji vavo havasati vawana rubatsiro sezvo makambani akaita sana Western Union neMoneygram anoshandiswa mukutumirana mari asiri kushanda munzvimbo dzakawanda muUkraine uko kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuda rubatsiro izvi vachitunhu avo vati ivo nevamwe vavo vave nemazuva maviri vari munzira vachiedza kuda kubuda muUkraine sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka nekuda kwehondo iyi ukuwo hurumende yeUkraine isiri kubvumidza veruzhinji kufamba manheru vati havazive kuti pavachasvika pamiganhu yeUkraine nenyika dzavari kuda kunotsvaga upoteri vachabvumidzwa kubuda muUkraine here sezvo zvizvarwa zvedzimwe nyika zvakarambidzwa kubuda muUkraine nezuro vamwe vabereki vane vana vari kuUkraine vakaita samai Clarence Mkotsanjera vanoti vari kutyira upenyu hwevana vavo uye vakurudzira hurumende kuti ishande zvakasimba kuti vana vavo vabude muUkraine nekukasika
zviri kutishungurudza zviri kutirwadza kuti ko iyo hurumende kange yanyarara vasinawo chavari kutiudza kuti taronga kudii nokuti zvazvino sembereka huna chaunokwanisa kuita kana kuti uende unomutora mwana ugodii zvaakuda kuti hurumende yedu ipindirire vana vagodzoswa kuno kuZimbabwe zviri safe pasina matambudziko mukatarisa izvezvi tine chingoona pamanyuzi mirizhonga yega yega vamwe vakakuvara vamwe vakaita sei saka haumbofa wakawana mufara haumbofa wakasununguka
imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaitai Zimunya vati hurumende yeZimbabwe inokwanisa kutora zvizvarwa zvayo zviri parumana nzombe muUkraine yozvichengeta pamuzinda wayo kudzamara zvinhu zvagadzikana muUkraine
vana veZimbabwe vanogara kuUkraine vachidzidza ikoko vashoma shoma zvekuti kana tiri munguva yehondo iyo embassy inokwanisa kutovatora kutopinda navo muembassy mavo imomo votogara imomo svikira nyika yeUkraine yati tekeshe tekeshe
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vamasimba manyanya avo vakamboshanda mubazi rezvemari vari chipangamazano munyaya dzezveupfumi vati kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe neupfumi munyika ndiko kuri kukonzera kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvizopedzisira zvaenda kunze kwenyika kunotsvaga mafuro manyoro
nyika yedu iri panguva isina kumira zvakanaka mukatarira 65% yepopulation ikwezvinoizvi vadiki mayouth saka ndivo vana vangadai vari mumabasa kana kuti vari muzvikoro imomo saka vazhinji vavo vakutotiregai tishe tanogara kunyika dzakafanana neSouth Africa kwakune risk yekuti vangona kupiswa ikoko kana kuti vakuenda kune dzimwe nyika dzine hondo idzo kwavangona kurasikirwa neupenyu hwavo
munyori mubazi rinoona nezvinoitika kunze kwenyika vaJames Manzou vaudza Studio 7 kuti vakabatikana zuva rese kuti vapindure mibvunzo yatavatumira asi muzinda weZimbabwe kuGermany unonzi uri kushanda zvakasimba kuedza kubatsira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muUkraine kuti zviwane pekunogara kana zvichinge zvakwanisa kusvika pamuganhu weUkraine nePoland. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muUkraine zviri kukurudzirwa kuti zvibate muzinda weZimbabwe uri kuBerlin kuGermany panhamba dzinoti +49 3032 556 760. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikore.
Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Nhasi svondo kusvika musi wa3 kubvumbi, tichange tichikupai chimwe chirongwa cheLive Talk nemusi wemugovera nesvondo kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabielections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tichataura nemi vateereri vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzesarudzo nezvematongerwo enyika. Vanoda kupinda muchirongwa kana kutumira mashoko kana mibvunzo, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318.
Bazi rezveutano rinoti vana vechikoro 317 kana kuti 818 vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvakavhurwa zvikoro kutanga kwemwedzi uno. Pavanhu 336 vakabatwa nechirwere ichi nezuro, pane vana vechikoro 45. Izvi zvasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru 200 zvine 35 300 kana kuti 235,803. Munhu mumwe chete akafa nechirwere ichi nezuro, zvasiya vafa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru 500,353 kana kuti 5,393. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. North Korea inonzi yakanda chombo chemuchadenga nhasi mushure mekumbomira kuita izvi panga pachiitwa mitambo yemaOlympics kuChina. South Korea inoti chombo ichi chakandwa nenguva dza7 mangwanani. America yaudza North Korea kuti isakonzere kusagadzikana mudunhu iri. Mumashoko kuvatori venhau, America yatemera zvirango zvekufamba vatungamiri venyika yemuSomalia vaisina kudoma nemazita nenyaya yekunonoka kuita sarudzo. Mutungamiri wehurumende yeSomalia vaMohamed Hossein Roble vawedzera nguva yekuti sarudzo dzange dzambonzi dziitwe muna kukadzi dzizopera muna kurume. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro nemuimbi Malax.
Makadimu koma Malax Morisai vateereri vedu tinzwa.
Makadimu vateereri veStudio 7.
Right, mkoma Malax, tikuona mnenge makabura kamboka atwa, uye murimuna anoda kusanganisa misambo ya kasi ya nasiana, kanonzi loving you haka. Mungati taurwe kuti musambo upu, uye se makafunga kunyora kambo haka.
Musambo wanguzara umunika, umugurani paka kafika, nonda ama piano. Zini zinongo yao mpina umatudio, ziyoyongo yao denimo rekoda, zongo daru.
Saka akari kutambirwa sei?
Vanhu vari kukatamba, vanhu vari kufarira zvavo. Tingazive kuti ikoko vateereri kuti vachakafarira here.
Haiwa, tinotenda kuti ndofunga pachavatambira, pachavaridzira, patinopedza hurukuro yedu iyi vanenge vakunyatsoziva kuti kambo loving you kakambira sei.
Hatinovimba sokudarova.
Saka hazvina kukunetsa here kuti mukwanise kunyatsokwenenzvera zvamakaita izvi nemusambo mutsva wamanga musingawanzoridza apa?
Hapana chakambonetsa apa. Kungotiwo zvipo zvinenge zvatenge takapiwa naMwari, zvinongopinda pose mapinda pese pese, hazvinambotora nguva zvazvo.
Saka ndiani wamakaprodusa naye kambo aka?
Ndakaprodusa na Scofield 1801. Ndakaprodusa naye.
zvaka atora nguva yakaita sei kunyora nekutsikisa?
Tangoti 3 days tanga tatogadzira zvose nekuisa mafocus nekuzokwenenzvera kuti zvibude zvakatsetsekawo.
Totarisawo iko kambo aka Loving You, sei makafunga kukapa iro zita rekuti Loving You?
Yaisimba nyaya dzevanodanana nakuti nyaya dzevanhu vasuwana pararamo nekuda kwezvanga zvamboitika munyika nekuda kweurwere hwecovid. Nevamwe vanga vasina nguva yekuonana vaingotorara kumafoni. Hakuna chinokonzesa munhu kuti rudo rumire even distance.
Saka ndodingindira renyu manje pakambo aka.
Ndo zvanga zvaida kuenderana nekuoko kuti hakuna chingandikonzeresa kuti rudo rwedu rusvare kana kuti rupere.
Totarisawo iyo nyaya yamasimudza yechirwere checovid iri kukanganisaiwo sei semuimbi wechidiki kudai?
Yakatikanganisa zvakawandisa nekuti dai zvikwanga kusina covid tingadai pamwe gore rino tiri pane chimwe chinhano. Asiwo nemamiriro azvaita izvozvo zvave nani zvasiyana nepaya payainge ichinyatsopisa ichiuraya.
Saka maakukwanisa here kuita mamwe mashows enyu semuimbi?
Tirikukwanisa chaizvo nyapo tichingotedzerawo mutemo wenyika nekungotedzerawo nguva zvinoda kuti dzipedzwe pabasa.
Saka tichitarisawo imo munguva yecovid mairarama sei semuimbi panga pachinzi musaite mabira enyu aya?
Ipapo hazvitaurike zvanga zvakaoma asi totongotenda Mwari nekuti tiri pano nhasi.
Mune dzimwe here dzimbo dzamuri kutibikira pari zvino uye dzinobuda rini?
Ndine nziyo yandakaita naTeva Dongo. Ndinoimba kuti muna manchi umomomo, end of March ichabuda zvakare. Uyezve Loving You next week tinenge tane vhidhiyo racho. Saka vateereri ndinokukumbirisai kuti mungoendawo paYouTube vanonongotokonyawo pakanzi Malachi Afro, ungosubscribawo tichingoteranaterana. Ite zvakanaka.
Haiwa, tinokutendai mukoma Malax nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Tinotenda mukoma.
Muimbi wechidiki Malax achitaura neStudio 7 ari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Ntanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Aneru akanaka vatereri, ini ndini Ntanonoka Wande ndichiti tasangana zvakare muchirongwa chezvechitendero. Tisingapedzi nguva ngatindwe mubvunzo unobva kuna Kenneth Nyamadza.
Makadii henyu pane zvezvitendero? Inde kwa Kenneth Nyamadza ndiri South Africa. Ndiri kuda kubvunza ko kana munhu anenge afa aita zveaccident, kana munhu afa abaiwa nebanga, nguva yake inenge yakwana here? Ndokumbirawo kupindurwa ipapo. Munhu anenge afa abaiwa nebanga kana kuti aita zveaccident, kana kuti munhu anenge ama poison kana azvisungirira, nguva yake inenge yakwana here? Ndoda kupindurwawo.
Uyu mubvunzo wenyu Reverend Simango.
Manheru akanaka baba Hwande nevatereri vedu veStudio 7. Mubvunzo wekukwana kwenguva kuti kana munhu akafa abayiwa nebanga kana kuti achinge atsikwa nemota, nguva yake inenge yakwana here?
Kukwana kudini? Chii chinonzi kukwana naye mufundisi Simango?
Chinonzi kukwana panguva yokufa kwemunhu kana kuti chinonzi kukwana kutaura kuparara kwenyama yomunhu achibva aenda kunyika yomweya. Ndo chinonzi kukwana kwenguva. Hazvisi kureva kuti kufanira, zviri kureva kukwana kwokuti nyama haichagoni kuenda mberi nekuti yaparadzwa, yasakadzwa kana kuti yabayiwa nebanga. Saka vanhu vachiti nguva yake yanga yakwana kutaura kuguma kwekurarama panyika pano. Saka vachiti nguva yake yakwana kutaura kuti kuguma kwekurarama kwake ari munyama panyika pano.
Iro Bhaibheri rinotipa pamusoro penyaya iyi, Reverend Simango?
ngatimboverenga ipana Muparidzi chapter 3 paverse 1 ne 2 inotiudza kuti chino chimwe nechimwe chine nguva yacho. Verse 2 yoti nguva yokuberekwa nenguva yokufa. Saka mafiro anoita munhu panyika pano akasiyana. Vamwe vanofa vari vana vadiki, vamwe vanofa vakura. Asi hapana munhu anofa zvichinzi uyu ngaachifa nokuti nguva yake yakwana. Nyange mutana chaiye tinoona kuti tinomhanya mhanya kundotsvaga madhokotera kana kuti mapiritso kumupa kana achirwara kuti aregere kuparara.
Saka panozonzi nguva yakwana zvinorevei chaizvo?
Chinozonzi zvino nguva yakwana kuratidza kuti mweya wabuda munyama. Ngatimboita somufananidzo kuna Genesis chapter 4 paverse 8. Tinoona Kaini achiuraya mununʼuna wake Abel. Saka mubvunzo ndokuti nguva yanga yakwana here? Nguva yokuparara kwa Abel yakakwana nokuti akaurawa. Saka nguva yake yanga yakwana nokuti muviri wanga usingachagoni kupfuurira mberi wanga waparadzwa. Asi zvanga zvisina kufanira. Hazvisi kureva kuti kana munhu akaparara zvakafanira. Zvinenge zvisina kufanira. Asi kuti nokuda kwokuti muviri hauchagoni kuenda mberi munhu anobva anzi nguva yake yakwana. Nokuti kana munhu achinge afa anobva munyika yenguva oenda munyika yekusingaperi kana kuti eternity. Nguva yokufa inosvika pavanhu vakaberekwa panyama vanhu panyika pano iwe neni. Saka maendere acho ndiyo akasiyana. Chakaipa chinoitika asi une nhamo unobwisa chakaipa kutaura kuti kutonga kwamwari kunouya pane vanoita zvakashata. Asi rufu rwuri kuvanhu vese vakuru navadiki. Sake tichizobudisa vara rokuti nguva yake yanga yakwana kutaura kuti nyama haichagoni kupfuurira mberi nokuda kwokuti iko kufa kwenyama nokuparara kwayo ndo mugumo wenguva yomunhu. Sakei muchinzwa vara rokuti nguva yake yanga yakwana.
Mukoma Kenneth ndinoimba manzwisisa mhinduro yamapiwa. Tinotenda mufundisi David Simango. Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tumirai maaudio emibvunzo yenyu kana zvamunoda kugovana nevamwe mune zvechitendero pa WhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tanonoka Wande uye tinodawo kubva kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Yasvika nguva yekuti timbotarisa mitambo yenhabvu yePremier Soccer League yatambwa nhasi. Chicken Inn 1, Dynamo 0, Bulawayo City 1, Highlanders 0, Manika Diamond 6, Capes United 2, Herentals 3, Wawa 0. Yapera regaiti mbotarisa musoro inawo zvakare. Bato Citizens Coalition for Change rinoti mutsigiri waro afa mushure mekurwiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF kukwekwe. Mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vanoti vaudza mauto avo anoshandisa zvombo zvenuclear kuti vagare vakagadzirira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dze isindebele.